Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare rotadzazve kunzwa chikumbiro chemudzimai wemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika muzvare amai Mary Chiwenga pamhosva dzavari kupomerwa kusanganisa kuda kuuraya murume wavo nekuburitsa mari munyika zvechikiribidi. WFP iyo yakatanga kupa vamwe vagari vemuepoet rubatsiro rwemari nezvekudya inoti iri kuda kuwedzera uwandu hwevari kupiwa rubatsiro zvakapetwa kaviri. Hurumende inoti yakazvipira kumutsiridza chirongwa cheTNF asi vashandi vanoti vachatenda maruva vadya chakata. Zvikwata zvenhabvu yepamusoro yekasolaga Premier Soccer League zvapinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vakatarisana nekusimbisa zvikwata zvavo zvemwaka unotevera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm chiri kutarisa matambudziko ange akatarisana nevanhu gore rino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 0012024650318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.